manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 3 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuti tinzi vaKristu chikonzero ndechekuti Jesu vakatifira pamuchinjikwa uye kuti tisukwe zvivi zvedu uyezve zvakaita kuti nesuwo takanga tisina kodzero yekunzi vana vaMwari tikwanise kunzi vana vaMwari.
Vatenderi vechiKristu vanocherechedza zuva rekufa kwaJesu Kristu nhasi. Uwandu evano vari kubaiwa nomba wokwira. Mitambo yebhora yotanga mwedzi unouya munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatenderi vechiKristu vacherechedza zuva rekufa kwaJesu Kristu nhasi vachirangarirawo nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu pamwe neutongi husina kururama pasi rose. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Zvara nhasi vakaungana nevamwe ndiva Clifford Chikuya veSalvation Army. Vachikuya vachizvara nhasi rakakoshera mutendi wese nekuda kwekuti kufa kwaJesu Kristu kwakaita kuti vakwanise kunzi vana vaMwari uye kurarama kwavo kuchikonzerwa neropa raJesu.
Kuti tinzi vaKristu chikonzero ndechekuti Jesu vakatifira pamuchinjikwa uye kuti tisukwe zvivi zvedu uyezve zvakaita kuti nesuwo takanga tisina kodzero yekunzi vana vaMwari tikwanise kunzi vana vaMwari.
Vachikuya vati kunyange vasina kuungana sezvavanotarisira nevamwe nekuda kwechirwere cheCOVID-19 vati zvakanaka kuti vanhu vazvichengetedze kwete kungomirira kuchengetedzwa naMwari ivo vasina zvavari kuita mukuzvichengetedza.
Isusu takuona kuobserva maCOVID-19 regulations. Tiri kutesta vari kupinda, tiri kumaintaina social distancing, tiri kumaintaina even the size of the crowd iripo kuitira kuti tichengetedze utano nekuti hatingati Mwari vanongotichengeta chete zvisina zvichengetedzewo.
Mumwe mutende weAnglican Church amai Justina Guredema vachizvara nhasi vanorirangarira sezuva ravakafirwa naJesu.
Zvara nhasi rakatikoshera pakuti ndo patinorangarira rufu rwaJesu Kristu. Takatifira akanunura kubva muzvivi zvedu. Saka paakauya kuzotifira ndo patinokurangarira nhasi.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vachizvara nhasi riri kupembererwa nevanhu vakawanda vari muDzimba nokuda kwechirwere cheCOVID-19. Vati izvi hazvishamise nekuti Paseka kana kuti Passover yekutanga yakaitwa muDzimba apo vana veIsraeri vakazviita vasati vabuda kubva muutapwa kuEgypt.
Nokuti iyo Paseka yekutanga vana vekwaIsraeri vachidzi kunogwa kubva muEgipita vakaiita umwe noumwe muDzimba dzavo. Kudya kwavakaita Paseka yekupedzisira muEgipita vakaita umwe noumwe ari muDzimba dzavo. Saka hazvisi zvinhu zvitsva zvirimo munhoroondo yeChikristu netsika dzeChikristu kuti zvinogona kuti vanhu vange vachiita Pasika yakadai vari mukati medzimba dzavo.
Reverend Mutata vachizvara nhasi rakakoshawo nokuda kwekuti kufa kwaJesu Kristu kunobatanidza vanhu kuti vawirirane uye kubatanidza vanhu naMwari. Vatiwo kana vanhu vachirangarira zuva iri vanofanirwa kurangarira nyaya dzekumanikidzwa kufa kusina tsarukano uye nyaya yeutongi husina kunaka munyika dzakawanda.
Uye zvirakakoshera vanhu chero vasiri wa Kristu ni nyaya yokuti kana sirangarira nyaya ze kumanikizwa kufa kusina tsarukano nyaya yeutongi kusakarurama mukati menyika dzese vanoti kana tirangarira zuva irori ndezvimwe zvezvinhu zvatinofunga nenyaya yeGood Friday.
Mumashoko avo ezororo reEaster, mutungamiri weMDC Alliance uye vari mufundisi vaNelson Chamisa vati nguva ino ngaive nguva yekuwana tariro pakufa nekumuka kwaJesu uye kuti nyika irambe iri mumaoko aMwari.
Saka tirikuona kuti Easter iyoyi inoratidza simba raMwari, inoratidza rudo rwaMwari, inoratidza chipo chaMwari chatakapuwa chimwanakomana wake Jesu Kristu. Isu sevenyika tiri kuti deitaramba takangosumanga mumaoko aMwari. Nyika izvarwe patsva, Zimbabwe to be born again.
Vachamisa vati vanhu vanofanirwa kuremekedza rudo, kuwirirana, kunzwirana tsitsi, kusaitirana utsinye, kusashungurudzana, kusarovana uye kusashorana. Vati vanhu vanofanirwa kubatsana kuitira kuti nyika ifambire mberi.
Nyika ive inoremekedza kudanana, rudo, rugare, runyararo, kunzwira vamwe tsitsi, kusaitirana utsinye, kusasungana, kusazvindikitana, kusarovana, kusavengana, kusanyombana nekushorana. Nyika itarise kumberi kuti tivandudzane nokuzvanza zvinogezana. Tiri vine kupindira gumbo rimwe chete. Ngatibatanei pamwe chete sevana veZimbabwe, tiendese nyika yedu mberi, tigadzire zvinoda kugadziriswa.
Vachinyorawo padande mutande ravo reTwitter, mumiriri weNorton muparamende vatsemba Muliswa vakurudzira vanhu kuti vachengetedze mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vachiti nzendo dzive shoma sezvo chirwere cheCOVID-19 chisiri pazororo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakakomekedza svondo rino kuti mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 itevedzerwe. Vadzidzi vezvikoro zveboarding vakanzi vagare muzvikoro zvavanodzidza uye vakakurudzira vanhu kuti vagare mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Hurumende inoti vanhu vakawanda munyika vave kuenda kunobayiwa majekiseni ekudzivirira chirwere cheCOVID-19 uye inoti zviri kune veruzhinji kuti vatsigire chirongwa chekuti munhu wese abayiwe nhomba. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Nyange hazvo vashandi veutano, vashandi vehurumende pamwe neveruzhinji vakambodzidza kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19, zvinhu zvachinja uye vakawanda vave kubayiwa nhomba iyi kuzvipatara zvakaita separenyatwani Wilkins. Uko kuri kubayiwa vanhu pane nemitsetse yakareba yevanhu vari kubayiwa nhomba iyi. Makirinika akawanda ekanzuru muHarare aveo kubaya vanhu nhomba iyi, uye Studio 7 nhasi yaona vanhu vakawanda vachibayiwa nhomba iyi mumisha inogara vazhinji yakaita seMufako seNembare. Mumwe abayiwa nhasi vahunizarira Dongo vati vaona zvakakodzera kuti vazvidzivirire kubva kudenda iri uye vakanzwa nezvechirongwa ichi. Pane penyuro yeStudio 7.
Irine ndakanzwa paStudio 7 nemedio imwe pandakatanga kunzwa paStudio 7.
Mukuru anoona nezvedenda reCOVID-19 mumahofisi emutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, Dr. Agnes Mahomba, vati vanofara nezviri kuitika uye izvi zvinotevera zvirongwa zvakawanda zviri kuitwa nehurumende zvekushambadza chirongwa chekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Dr. Mahomba vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuita zvese zvainokwanisa kuti munhu wese anoda nhomba yeCOVID-19 abayiwe, uye vati zvasarira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba iyi.
Sekutanga kuita kaita handiti makawana vanhu vachimbofunga kuti aa vanhu vanenge vasiri kuda asiona zvazviitika manje. Saka zvakutodhipenda nemacommunity. Isu tapakura chirongwa majekiseni dzinawo, tiri kuramba tichitenga, tiri kutaura tichinotaura, tichinongotaura nezvazvo kuti ndo aimu yedu iyoyo. Zvasara kune isu mhuri yeZimbabwe kuti tikatora zvatiri kupakurirwa tingatadza nei kusvika kwatinoda kuenda.
Mashoko aDr. Mahomba anouya mushure mekunge gurukota rezvemari vamutuli Ncube vakazivisa nezuro kuti hurumende yakaunganidza zana remamiriyoni emadhora ekuAmerica ekutenga nhomba yekudzivirira COVID-19. Vamwe vakati hurumende ichatenga nhomba miriyoni pamwedzi wega wega kudzamara vanhu mamiriyoni gumi vabayiwa. Vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati chokwadi kuti uwandu hwevanhu vari kubayiwa hwakwira, vachiti veruzhinji vave kuona kuti hapana dambudziko rakawira vanhu vakabayiwa nhomba iyi pakutanga.
I think vanhu vangoweya maoptions avo kuti kubayiwa nokusabayiwa chiri nani ndechipi. Betaningoisa machances angu panyaya yekubayiwa kudaningangodzivirirwe nokuti chirwere chichiripo ichi. So hapana chaichaisa ndingati ichi ndiyo chandandanzwa kuvanhu chiri kuvapa confidence. Chimwe chogona kunge chichingoita kuti manhamba akwire ndechekuti zvino vavhura vavhura vapa phase two. Saka catchment yacho yakurawo kudarika zvayanga iri paphase one pamahealth workers na frontline workers.
Dr. Madzorera vatiwo unogona kuva mutoro mukuru kuti hurumende ibate chinangwa chayo chekubaya vanhu mamiriyoni gumi.
Panoda munana chaivo kuti tiibate by year end. Chokutanga kuuya kuri kuita mavaccines acho anenge ari kuuya zvishoma nezvishoma. Chechipiri parate yatiri kubaya nayo yekuti tisvike 10 million by year end handifungi.
Mutungamiri werimwe remasangano anomirira madhokotera anoshanda akazvimirira Dr. Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti vanhu vave kutambira nhomba yeCovid-19.
Tinomunoona hurumende yazenge yawedzera inonzi health education. Tiri kuona nemumamupepa nayo kuti tirikonopa maredio pematv paichitaudza nyaya yekunge ende anobayiwa ine anobayiwa plus iyo vanhu vanoshambadzawo kubayiwa ukokoko vanga vati wandei zvakonzera kuti advocacy yacho inga tikarusha vanhu vachitanga kundobayiwa. Zvakare
kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba huri kukwira, dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti Zimbabwe inofanira kubaya vanhu zviuru 33 kana kuti 33,000 pazuva kuitira kuti ikwanise kubaya miriyoni imwe chete yevanhu pamwedzi wega wega kwemwedzi gumi inotevera kuitira kuti inge yakwanisa kubaya vanhu mamiriyoni gumi. Zimbabwe yakapa mvumo yekuti munyika mushandiswe nhomba ina dzinoti Sinopharm neSinovac dzekuchina, Covaxin yekuIndia neSputnik V yekuRussia. Nhomba dzave munyika iSinopharm, Sinovac neCovaxin. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru gumi nemazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 10,796 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 nezuro, kuchiitiwo vamwe zviuru zviviri zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 2,631 vachibayiwa nhomba yepiri. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru makumi masere nezvinomwe zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 87,791. Uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri hwakasvikawo pazviuru gumi nezvinomwe zvine mazana mashanu negumi nevatanhatu kana kuti 17,516. Kukwira kweuwandu hwevanhu vave kubayiwa nhomba kunonzi nenyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain Dr. Matthew Nyashano kwave kukonzerwa nekuti vanhu vave nechivimbo nenhomba iyi. Dr. Nyashano vanoti mushure mekuona kuti vakatanga kubayiwa nhomba havana matambudziko avakasangana nawo, vamwe vave kuonawo kuti haina dambudziko. Asi vanoti kuti nyika ikwanise kusvika pamamiriyoni gumi airi kutarisira kubaya, hurumende inofanirwa kusimbaradza nyaya yekushambadza nhomba iyi uyewo kuisa makiriniki ekubayira vanhu nhomba mumatunhu ose zvikuru ekumaruwa. Ngatinzwei huru kuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Vanhu vanombomirira kuti katimbira akatobayirwa nanzinyika achiri kufamba here? Saka iye zvino vakuonawo kuti vanhu vakabayiwa vaivai vanongoripo. Saka vanhu vanokuinda vachiwata. Hurumende ikangooda zvinhu zvakatopruviwa kare zvakashandiswa kumwe zvinozikanwa nevanhu, vanhu vanozara vachinobayiwa. Saka ikoko yekuchina iyoyi vanhu vaitombomira kuona kuti hakune here anorwara kana kuti anofa. Izvi inonetsa kuti vatange vanhu kunge vachimhanyira vachiita ikoko. Ndo zvimwe chete zvatinotaura izvi kuti kana muchida kuti zvinhu zvenyu zvifambe nekukurumidza muchibaya vanhu nhomba, torai zvinhu zvaakuzikanwa pamaketi, torai zvinhu zvaakamboshandiswa kune dzimwe nyika zvikaonekwa kuti hazvina njodzi muutano hwevanhu.
Ko, panyaya yekushambadzwa kwenhomba muri kuonawo sei? Tingati here kukwira kuri kuita uwandu kune chekuita nekuti nhomba iri kushambadzwa zvakakwana?
chimwe futi zvechinenge chiripo ndechekuti kune yatinoti availability iri kuendere kumacommunities kana kuti iri kungowanikwa pamurehwa chete inini ndabva uko kana kuti kwamutoko kuzasuku dzimwenambo ndinoda kubayiwa asi kuti ndikwire bhazi kusvika kwamurehwa handina mari saka chinokwanisa kunge chichikwidza vanhu vanobayiwa ndezvekuti ngatitorei vanobaya vange vachiwanikwa pese pese panogara vanhu kuitira kuti tinoziva kuti kukwira matransport chaiko chaiko vanhu vanonetseka uyezve kune vamwe vanhu vanogara mukati mechakasara musina nzira dzinosvika mabhazi zvakanaka saka zvese izvozvo izvo zvinogona kunge zvichikonesa vanhu kunge vachibayiwa kana kuti zvinogona kunge zvichiita kuti vanhu vabayiwe vakawanda hunge zvinhu zvichiwanikwa pacho nepanogara vanhu izvozvo zvinozikanwa munyaya dzeutano kuti munogona kushandisa anonzi mamobile clinics kusina maclinics kuya kuya kunenge kune vanhu vanogara kure kusina maclinics kuno anonzi mamobile clinics anokwanisa kufamba achiita izvozvo ende zvinhu zvikange zvichiwanikwa pakawanda vanhuwo vachabayiwawo vakawanda
tichitarisa pazvikamu zvekubayiwa kwenhomba tiri kuona kuti vari kubayiwa nhomba yechipiri vanenge vari kuramba vaine kaushoma tichienzanisa nevari kubayiwa nhomba yefirst dose munoti
zviri kuitika izvozvo ndezvekuti panotanga kubayiwa vanhu vanotanga vachitya vachinotarisa ende ipapa pavari kutarisa kuona kuti iye akanobayiwa second dose haana here kana kuzombonetseka netseka izvi zvinozoita kuti vanhu vange vachiwana confidence muvaccine ichingoenda ichingoenda munozviziva imimi kana munhomba zvaiitika kuti vanhu vakambotanga vachitiza nhomba kachikoro chaitovharwa pasina kuuya vana nekuti paizouya mota kuzobaya vanhu nhomba asi vanhu vakazopedzisira kuona kuti vaive vakabayirwa nhomba havafi vanhu vakatanga kukuwata saka izvozvo ndozvinhu zvinowanza kushanda zvinoitika
havanga vari nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain Dr Matthew Nyashanu vari parunhare kwakare kuBritain neStudio 7 zvichakadaro hurumende inoti vanhu gumi nevana kana kuti 14 vakawanikwa vaine COVID-19 nezuro uyewo hapana munhu akafa nechirwere ichi uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga hwakasvika pazviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana masere nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 36,896 uwandu hwevanhu vafa hwakaramba huri pachiuru nemazana mashanu nemakumi maviri nevatatu kana kuti 1,523 kuchitiwo vanhu vari kurwara vari muzvipatara vaive makumi matatu nevana yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu makumi mashanu nemumwe chete vafa nhasi mutaiwan mutsaona yechitima yaitika vanhu vanodarika zana vanonzi vakuwara apo chitima chabuda munjanji mushure mekubondera pamotokari vakuru vakuru mutaiwan vanoti tsaona iyi ihombe kudarika dzimwe tsaona dzechitima dzakamboitika munyika iyi makambani emuamerica akawanisa vanhu vatsva mabasa zvanga zvisingatarisirwe mwedzi wapera izvi zvinonzi zvabatsirwa nekubayiwa nhomba yecovid-19 kuri kuitwa vanhu pamwe nemari yakadirwa nehurumende yekubatsira makambani ari kutatarika nepamusana pecovid-19 vanhu zviuru mazana mapfumbamwe negumi nezvitanhatu kana kuti 916,000 vakawana mabasa muna kurume rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti kubva musi wechipiri 6 kubvumbi nhengo dzaro dzichange dzave kushanda mazuva matatu pasvondo anoti muvhuro chipiri nechitatu chete dzisingaendi kubasa nemusi wechina nechishanu ZIMTA iyo yakapinda mumusangano wane zuro iri pasi peZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions inoti yatora danho iri zvichitevera kutadza kuwirirana pakati pehurumende nevashandi vayo kwakaitika nezuro mumusangano wekuzeya nyaya dzemihoro nemari dzekubatsirikana weNational Joint Negotiating Council vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weZimta waGoodwill Taderera vanoti vazivisa nhengo dzavo kuti vakaramba kutambira zvakaiswa patafura nehurumende hurumende inonzi yakati yaikwanisa kuwedzera mihoro yevashandi vayo nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana inova mari shoma pane iri kudiwa nevashandi vehurumende. Studio 7 aina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima kuti tinzwe divi ravo. Asi vachitaura neStudio 7 marimwe zuro, vaMavhima vakati hurumende yakazvipira kugara pasi ichikurukura nevashandi vose vehurumende kuitira kuti zvinenge zvichinetsa zvigadziriswe. Tanonoka wande weStudio 7 abata vataderera kuti tinzwe zviri kurongwa neZimta.
Parizvino tabvumirana kuti tinongosevenzawo mazuva matatu pasvondo. Mamwe mazuva tinenge tisingaende kubasa. Havana kutipa deti rekuti izvo vachazodzoka kwatiri rini. Saka nekudaro ana normal circumstances tinowanzoziva kuti panopera musangano panobva panzi deti remusangano unotevera ndirini. Zvinoiva havana kutipa. Saka nokudaro tabvumirana kuti isu ngatimbomirai kana vazotideidza zvetikakurukura vakawedzera toita mamwe mafungiro anoita kuti tiwedzere mazuva ekuenda kubasa.
Ko bazi rezvedzidzo mambotaura naro here pamusoro pechinhano chamatora ichi vati chikwamuri?
Takabvira kare tichingotaurirana. Uyezve takatombovatumira gwaro rataiti imimiwo. Zvakanaka kuti mutibatsire kunyengetedzana nemushandirwi wedu kuti tiwedzerwe mari. Zvino iye mushandirwi wedu inova ndiyo Public Service Commission vakaramba vongomirira kuti zvikoro zvivhurwe vasingadi kutaura nesu. Saka iye zvino zvikoro zvavhurwa votideidza hapana chavanouya nacho chakatsarukana. Isu tichizviziva zvedu kuti kune vamwe vavari kupa mari dzakaringana kupfuura dzedu sehurumende. Saka isusu tiri kuti kwatabvira kwareba tichingotaurirana zvose kubazi rehurumende noku bazi romushandiro. Saka isiri kuti takasununguka zvakare kuti vatideidze tirambe tichingotaurirana kusvika tasvika patinowirirana, chikuru kuvandudza mari yacho kuti ikwanewo zvekuti mhuri dzedu dziwane chekudya, zvokutiwo kana tichienda kumabasa tiwane zvekupfeka, tikarwarirwa vana vawanewo zvokurapiswa nazvo kana nesu. Tiendesewo vana vedu kuzvikoro. Zvese izvozvo matanho atakatokurukura kare nehurumende kuti ndo zvatiri kutarisira kuti zviti.
Vana vechikoro munombovafungavo here musati matora matanho akadai?
Vana vechikoro ndivo vatinofunga zvakanyanya. Saka takapa hurumende mukana wekuti ngatitaurirani isusu seZimbabwe Teachers Association. Takati zvikoro ngazvivhurwe. Kune vamwe vakati ngazvisavhurwe. But nokuti isu taifunga vana vechikoro zvakanyanya nenguva yavakaratikirwa nayo yokudzidza. Takati aiwa vama dzangu ngativhurei zvikoro kuitira kuti hurumende izvione kuti tinoda zvikuru kubatsira vana.
Havanga vari vakafano bata chigaro chemunyori mukuru weZimuta ava Goodwill Taderera vachitaura vari parunhare naTanonoka Wande weStudio 7 vari kuChegutu. Makateerera kuStudio 7 chirongwa chamuri kupakurirwa neni Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCovid-19. Munhau dzemitambo. Sangano rinotungamira nhabvu yepamusoro rePremier Soccer League razivisa zuva richatanga mitambo yenhabvu mushure memwedzi gumi nemishano kusina nhabvu munyika. Michael Okariati anotipa nyaya iyi.
Gwaro rabva kumukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele razivisa kuti mitambo yemwaka uno iri kutanga musi wa15 Chivabvu. VaNdebele vati vapa zvikwata zuva ranhasi kutanga gadziriro, asi pasina mitambo inotenderwa pakati pezvikwata zvemugungano iri kusvika makundano atanga. Izvi zvauya kwapera gore nemwedzi inoraudzira nhabvu yakapedzisira kutambwa munyika nemhaka yekutya kupararira kwechirwere cheCovid-19. Aingotambira Dynamos Stanley Chirambadare anoti Zimbabwe yange yasaririra zvikuru nedzimwe nyika munyaya dzenhabvu yemumusha.
Bora rinofanira kutadzoka, tofanira kutamba bora. Bora rinotamba iri kana tichitamba tinenge tichitamba tichitarisira kuti kana tasvika kumberi uko tinenge tichizotamba nedzimwe nyika dziri kunzo. Saka nhamo dzimwe nyika dzakatanga kutamba kare, isusu takanguti vavava. Petinozosangana nadzo tinodyiwa zvachose. Saka tinofanira kutoti titopindawo mukutofanotamba kutoti mabhora etinotamba tichipractisa kuti tisangane kutamba nedzimwe nyika. Asi zvinotangira kumumba, inonzi charity begins at home. Totanga kumbotamba tega. Tichitsvaga vanogona vachona then tozodii. Saka ndinoti bhora nga richitotanga kutotambwazvo chokwadi ndinosapota muizvozvo.
Asi zvikwata zviri mugungano iri zvati zvichatanga gadziriro nechipiri svondo rinouya kwapera zororo yeEaster iyo yatanga nhasi. Asi mumwe muteveri wenhabvu vatatenda muchena havasi kufara kuti mitambo iri kudzoka musingatenderwe vatsigiri munhandare.
Nofunga kuti bhora remuZimbabwe kuti ridzoke rotofanira kutambwa riri mutori nevanhu because kuti ritambwe musina vanhu hazvibude because matimu ese anosurvivha nekutora mari pagedhi kuti mutambo musina vanhu hazviiti hazvibude.
Zvikwata zvichakwikwidza zviri mumapato nemapato muBulawayo, Harare, Mutare nezvishavane. Cape United, Dynamos, Herentals, Yada, Harare City neZPC Kariba dzichange dziri muHarare. Blower Chiefs, Blower City, Chicken Inn neHighlanders dzichange dziri muBulawayo. KwaMutare kuchange kuine Black Rhinos, Cranbourne Bullets, Manica Diamonds neTenex dzichibatana neFC Platinum ngezi Platinum Stars, Triangle neHawa idzo dzichange dziri kuzvishavane. Zvikwata zvichapedza zviri pamusoro muguta rega rega zvichasangana masemifainari. Zvikwata izvi zvakatopedza kare kunyoresa vatambi vazvo vemwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika muzororo reEaster pamwe nezviri kuitika munyika. Takatarisa dambudziko reCOVID-19. Mechanic Manyeruke and the Puritans ichiuya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Vatenderi vechiKristu vacherechedza zuva rekufa kwaJesu Kristu nhasi. Uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba hwokwira. Mitambo yebhora yotanga mwedzi unouya munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti muve nezororo reEaster rakanaka.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 2 kuMabasa 2021. Musithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngibona ivolo e-small support and that is the queue. Abantu befukumile ngokunikeza ezohlanje. Ngithemba abantu bazofukuma bezohlaba sibili. Sebebona ukubana i-section yesizo ngoba abantu besibona abantu behlaba baqaqela babona ibona why is the president behlaba sazobona u-president labo selihlala.
Idolobho labo bulawayo namhla lazise ukuthi amakilinike alo abalisa eluveve. Pelandaba, Mzelikazi, Lenkulumane, avuliwe ngaleli ikhefu lephasika. Kulabo abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19.
Ngalesi sikhathi se-COVID kube nzima kakhulu, bekumele ukuthi kube lama-conference amaningi, kodwa ngenxa yokuthi kunqunyiwe ukuthi abantu bebe balutshwana, njalo lokuvikela ukuthi lo mkhuhlane we-COVID ungagcini umemetheka. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi amabandla amaningi ahlangana ebulenjini.
Amakholwa esiKristu aweZimbabwe lo nyaka akhala izimathonsi ngokwehluleka ukuhlangana engamabandla apheleleyo ngephasika kulandela ukuhlasela we-COVID-19. Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo u-Abednego Skhosana onguye esithakazelela ikhefu lephasika sikwejiselaye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle bathi ngokutshona kwelanga layizolo inani labantu abakade sebehlatshiwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 e-vaccine eZimbabwe liselingizinkulungwane ezingamachumi aphose afike ayisithiyagalolunye 87,791 kuthi asebehlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo sebezinkulungwane ezingamachumi aphose afike amane 36,896 labulala abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1523. Ukunjalo nje idolobho lakobulawayo namhla lazise ukuthi amakilinika alo abalisa eluveve, Phelandaba, Mzilikazi, Lenkulumane avuliwe ngaleli ikhefu lephasika kusukela ngehola lika 8 o'clock ekuseni kusiya kolika 12 o'clock emini ukwenzela ukuthi abantu bayihlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. Ukhansela Phephi Msipha weluveve othi uhlatshiwe lijekiseni izolo ukhuthaza abahlali baleli dolobho ukuthi labo behambe bayekwamukela lo mjovo.
Mina ngilethemba njengokubona ivolo e-small support and kade kule queue abantu befukumile ngokuningi bezohlatshwa. Ngithemba abantu bazofukuma bezohlaba sibili ngoba abantu sebebona ukubana ijekiseni yesizo ngoba abantu besibona abantu behlaba baqaqela babona why is the president behlaba sazobona u-president labo sebehlabile sabona ukuthi hhayi engakade vele ngibona u-president wakhe wathi wena ungubani. Sazibuthi athi nakele sengobani esinikele ukuhlaba ngoba ngingaomela abantu anti sebeyisibonile uhlatshwe ngoba xa ungenzanga abantu asebezelile lokukhuthaza ukuthi behlaba bathi kade uyangikhuthaza ukuthi ayihlaba yena engahlabanga. So hhayi ngithemba abantu bazafukumela phasikezulu. So namhlanje angazi nto senteka abantu about 50 or 70 akade hlala ko lami ngizibhotela nje njengokhasla sezikhona ipo yami namhlanje yokuthi lami ngikhona ngangemsebenzini wami.
Mhlawumbe belibona indwendwe emadolobheni emalokitshini ke njengawona la amakliniki aweluveve awephelandaba langaphi bona ingani abantu bengahamba ngobuningi babo ngaleli khefu lephasika.
Okukhona engingakutho ukuthi nanemingi bengingacabangeli ukuthi inganamhla kovuliwe emakliniki ngenkathi njala kulikhefu namhlanje akuvulwanga. So engingakutho ukuthi lami-ke sengingabakhuthaza-ke abantu iy'nsetini zawo ngingandlula khona kusasa
Uhulumende uluphethe kuhle yini udaba lolu lokuhlatshwa kwabantu?
Hayi, mina ekuboneni kwami ngibona ngani uhlelo lolu luhambe kuhle sibili ngendlela enhle. Ngoba siyabona kakhulu kumaradio kukhulume la kuma-TV kumenyezele yonke indawo ukubona abantu abahambe bendani beyohlatshwa. Ngibona ngani sibili akula lapho kusilele khona yonke into eyenziwe ngendlela ephakemeyo. Abangalama-TV labo anti kuleyo mawuthi njalo kuzothina njengama-cancers esikhamba sesimenyezela lakho konkana kuyaphathisa. Ngibona ngani hayi izinto lihambe indawo yonke sibili ukuthi abantu bayihlatshwa.
Lowo ngu-Councillor Phoebe Msiphaka ward 9 eLuveve ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz ku-short wave.
Amakholwa esiKristu aweZimbabwe elonyaka akhala ezimathonsi ngokuhluleka ukuhlangana engamabandla apheleleyo ngePhasika. Kulandela ukuhlasela kwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Lonyaka njenganyakenye ukunanzwa kwePhasika kwehlukile kungenxa yemigoqo eyethulwa nguhulumende elandela iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eWorld Health Organization yokumelana le-COVID-19 eziyalisa abantu ukubuthana bebaningi. Umfundisi uSaint Sibanda uthi i-Easter likhefu eliyinsika yamakholwa amaningi.
Isikhathi se-Easter siqakathekile kithi amaKristu ngoba isikhathi lapho esikhumbula ukufa lokuvuka kukaJesu. Ivangeli lethu lonke lime ngaso nesisikhathi. Ngakho-ke ngalesi sikhathi se-COVID kube nzima kakhulu, bekumele ukuthi kube lama-conference amaningi, kodwa ngenxa yokuthi kunqunyiwe ukuthi abantu bebe balutshwana njalo lokuvikela ukuthi lo mkhuhlane we-COVID ungagcini umemetheka. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi amabandla amaningi ahlangana ekulenjini.
UNkosikazi Linethi Dube olikholwa lesiKristu uthi ziningi indlela zokunanza iPhasika abantu bengabuthananga.
Kuqakathekile ukuthi amaKristu ngesikhathi lesi se-Easter nxa behlangana ukuze bebe lama-services bananzelela ukuthi khona bayalandela umthetho ofakwe nguhulumende ukuthi abantu abedlulisi inani labantu abangu-50. Singabacomplacent kungaba lula ukuthi khona umkhuhlane wobhubhane ungasabalala. Siyakhuthaza abantu ukuthi khona even as they celebrate bananzelele imithetho le efakwe nguhulumende. Bengasebenzisa ama-platforms ade sebenziswa ngesikhathi se-lockdown anjenge-Facebook Live, anjengama-Zoom.
UMnumzana Ngqobizitha Donga uvumelane loNkosikazi Dube.
Sikhuthaza wonke amabandla ukuthi elandele izinqabelo ezifakwe nguhulumende okubalisela i-social distancing, ukugqoka ama-maski nokusanitizer indawo zonke abangenela kizo. Abantu bamabandla bezame ngazo zonke indlela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki.
UDonga uthi amabandla okholo lesiKristu alakho ukuba lenkonzo zama-services amaningi ngelanga.
Amabandla nxa efuna ukufinyelela abantu babo endaweni ezitshiyeneyo abangakwenza ukuthi bebe lalokhu kuthiwa ngama-staggered services. Kuthi ekuseni bebiza abanye abantu, emini bezanye abantu, ntambo amabiza anye abantu.
Kulandela ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 yakenye, inhlelo eziningi emhlabeni jikelele okugoqela laseZimbabwe ziphazamisekile ngoba kube le migoqo enqabela abantu ukuba bahlangane bebaningi ukuze igcikwane lingamemetheki ilula le iphasika yesibili uphazamiseka ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 kodwa lonyaka kube ngconywana ngoba uhulumende weZimbabwe ekethise iziqondiso zokubuthana kwabantu evumele ukuthi amabandla bangabuthanisa abantu abangamashumi amahlanu sikhathi sinye. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk namuhla siqhubekela phambili sikhangela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elanari lalokhu likhokhela ekubeni lenani eliphezulu kakhulu emhlabeni jikelele labantu asebefunyene bele-COVID-19 kusukela laqhamukayo nyakenye. Sebeyizigidi ezedlula ezingamashumi amathathu lengxenye 30.5 million leli gciwane labulala abedlula ingxenye yesigidi 553,000 kubika abekolishini ele-Johns Hopkins University. Amagqwetha avikela umpholisa omhlophe uDerek Chauvin othoniswa icala lokubangela imfa yensundu uGeorge Floyd ngokumkhama ngedolo okwemizuzu phose elishumi wavaleka ukuphefumula eMinneapolis kwelemelika nyakenye. Aqhubeke edinga izikhece angazisebenzisa ekubalekeleni icala bezama ukumchaza uFloyd njengomuntu owayengaziphathi kuhle njalo ethatha izidakamizwa ezingabe zabangela imfa yakhe hachi nguChauvin. Ugatsha olubona ngezisebenzi olelabor kwelemelika lubikwa ukuba ngenyanga edlileyo kambimbitho kudalwe imisebenzi ephose ifike isigidi 916,000 okulinani eledlula okuphethwe kabili kulelenyanga kanhlolanja. Kulinani njalo ebelidlalela kuleso silinganiso okwenyanga ezinhlanu zokucina ngomnyaka odluleyo ka-2020. Umkhokheli wamalunga awedale le-Senate awebandla lama-Republicans, u-Senate Minority Leader Mitch McConnell, ufunga ukuphikisa umthetho ongakhokhelela ekusungulweni kohlelo lokwakha isizwe olubiza ama-trillion edlula amabili amadola, $2.3 trillion, ngumongameli Joe Biden welemelika. Inhlanganiso elwela ilungelo lababalisi eZimbabwe Teachers Association kumbe ZIMTA ithi kusukela ngeviki ezayo amalunga ayo azakuya esikolo kathathu kuphela ngeviki ngoba amatisha la engela mali eyeneleyo oyokuya emsebenzini okwamalanga amahlanu. Lokho kuvunyelane ngemva kokuba inhlanganiso le ibe lomhlangano lohulumende othembise ukukhuphula iholo labo ngesilinganiso esincinyane. UChris Gande weStudio 7 uxoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yeZimta umnumzana Richard Gundane ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ikhonoko kuzaphazamisa indaba yokufundisa ezikolo ngoba imali esiyithola njengababalisi kayikwani kayenelisi ukuthi umuntu aye emsebenzini okwambalanga amahlanu. Imali ebhadalwa nguhulumende ikwanisa ukuthi ababalisi basebenze okwamalanga amathathu kuphela. Sibe sibacebisa sithathe isikhathi sonke umnyango uqalisa sibacebisa ukuthi kuqakathekile ukuthi izikolo zinakavuka udaba lwemali oluholo lulungiswe kodwa kukhanya ngani imali vele ababuya layo nasi kuluma rekwane kutu.
Manje yena uhulumende limazisile na?
Yebo uhulumende yakwazi khonoko. Ngoba sivula isikole, sikhulumile sathi hayi siyavuma ukuthi izikole zivule. Ngoba lathi umsebenzi siyawuthanda kakhulu. Lathi siyafisa kakhulu ukuthi abantwana baqhubekele phambili ngezemfundo yabo. Kodwa into esikhona khathesi ukuthi imali esiholayo ayikwani. So thina nxa sikhangele imisebenzi yama-ministry atshiyeneyo sibona ukuthi kasinankinga enkulu nxa ukuya emsebenzini yi-ministry ya-primary ne-secondary education. Inkinga ekhona khathesi isivela kwi-employer wethu ongu-public service commission kumbe uminista we-public service ne-social welfare. Labaphathizimali, the ministry ephathizimali. Kumele-ke ukuthi inhlelo lama-programs abe-Ministry of Primary and Secondary Education ancediswe athathiswe. Nxa sesikhuluma ngezezimali ukwenzela ukuthi i-back to school yangkhona ingasoze iphambanisile. So thina umsebenzi siyawufuna njengababalisi sifuna ukuthi sifundise abantwana bethu. Imali yangkhona okumele ukuthi incedise ukuthi yonke into le iyenzakale yiyo akakasayivezanga ukuthi ibe khona.
Manje njengoba kulezinye njalo inhlanganiso zamatitshala zona ziyavumelana yini lani, kumbe sizabona abanye besiya emsebenzini, abanye malanga wonke, abanye bengahambi?
Hayi, thina sikhuluma siqondane le-Zimbabwe Teachers Association. Abanye angazi ukuthi baza kwenza njani, ngoba abanye abaningi vele kasibazi ukuthi kanti bavela ngathi baya ngathi. So kasoze sikhulume ngabo.
Lo umnumzana Richard Gondane unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-Zimbabwe Teachers Association kumbe ZIMTA. Ubexoxa ecingweni lo-Chris Gande we-Studio 7 eseGwey Room.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Okwamanje sike sizwe abanye bekhuluma loGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook ukhathi leviyo eNdebele.
Salibonani, salibonani, ngiyalibingelela abasakazi bakaStudio 7 abahle elisikhiphela indaba ezinhle kangaka. Ngiyabonga kakhulu kakhulu umsebenzi omuhle liwenzayo, liqhubeke lisenza kanje. Lisikhiphela izindaba eziliqiniso njalo eziqotho. Siyakhala singabantwana beZimbabwe ukuthi ilungelo lethu lizaze lihlonitshwe nini, ngoba lapha ekhaya lakithi eZimbabwe wakuvunyelwa ukuthi uyenze intando yakho. Khangela kathesi sakhetha abantu ephalamende besimele under i-MDC, kodwa bayasuswa ngentando engasiyo yabantu ababakhethayo. Kodwa siyacela ukuthi ke sihlonitshwe. Loba kunzima, loba kunjani, sizaqhubeka siloke sisekela, ngoba sikwazi ukuthi kunzima, ilungelo labantu kalihlonitshwa eZimbabwe. Kodwa besicela ukuthi sike sihlonitshwe. Okhulumayo nguPeter M. Ndlovu, ngise-Langtree ngokokuhlala eMangwe District. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi be-Studio 7. Kahle kahle bengifuna ukuthi ke ngiphawule lapha ngokuncane lapha. Nabakhokheli bamabandla akithi ngapha eZimbabwe. Abakhokheli bamabandla akithi ngapha eZimbabwe bathishimisa ukudla imali, abakhangeli ukuthi ilizwe limi njani. Ungakhangela isikhathi esiningi bahlala bephikisana ngokuchothozana, kuphela ukuchothozana, ilizwe lokhu lisifa. Izwe lokhu lisifa, lisiya phambili, ngoba lokhu bechothozana, bechothozana. Kuphela kudilizwa ongamaphathi, kuhlanyukwa, kubunjwa ongamaphathi ongaqedakaliyo. Ilizwe lisifa. Sicela ukuthi shiwo abantu bakithi beke bebe nengqondo yokwakha ilizwe, beke betshiyana lento ze-politics lezi ezokutshona bechothozana lezokuthanda imali. Beke betshiyana lokuthanda imali. Imali yebakhathazayo ukuthi umuntu wakhona ufuna ukuba mkhulu every time, wonke umuntu ufuna ukuba mkhulu. Sonke singaba bakhulu kathi kuzahamba.
Laba ngabanye abakhulumela uGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela inkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi VOA Ndebele. Uhlelo Woza Friday kuleviki silomculi wengoma zokholo uAbednego Skhosana onguye sithakazelela ikhefu lephasika sikwejiselaye. Asizweni ixoxalo Ezra Chisa Sfanda weStudio 7.
Sikukhephule phasika kunjenje kuba kuhle ukuthi sijabulele lolu suku ngomculo wengoma zokholo. Siphethe uAbednego Skhosana, yena ucula ekoBulawayo, udabwe ngaphi yena?
Kuya ematopo ezintabeni esigabeni seGulathi. Ucula ngiqale ngincane kakhulu. I remember evele ngihlabela kuma-church choirs, ngihlabela sesikolweni kuma-school choirs, sezama-competitions lapho. So talent elinanzelela ukuthi ngisukela lo kathana kakhulu sesemncane. So ngabona ukuthi ngcono ngiqhubeke ngale talent. So yikho-ke ukuqala kwami ukuhlabela ngo-2017 lapho ngiqala ukuhlabela le Harmon Sound.
Na uthi wavela wakhula ekhwabitha umdumo wokholo lwesiKristu ngoba ekhule ecula ecaweni.
Dume gospel ngithande kakhulu, ngakhulela ebandleni. So ngo-2019 I introduced my first new album esihloko esithandwa lenkosi, ebalisa ingoma ezithi Themba, Umtshato, Umsebenzi, lezinye zankhona zona zingu-8 ine-album. Abalaleli bawuthanda kakhulu umculo wami, okokho kwayenza ngaqhubekela phambili ngokucula umdumo wegospel.
Ngoba lenkuthazo enkulu ukuthi acule siya phambili angabuyeli emuva.
Lokwengeza lami ngathi hi mana mphamsenta lami emphakathini uNS Masongela enisebenza la kwelife of South Africa. Then ukuthi enisebenza la kwenisebenza lo vela sikumbo engwenjayela ama instruments njalo engezela lama backing vocals. Then ukuthi uGodsave Nyathi ngezela ama backing vocals. Then loNS Skhosana engezela ama backing vocals.
Ungahambi umculo wakho bengawuthola ngaphi abalaleli Skhosana?
Funa umusic wami liyawuthola ku-YouTube, ama-videos akhona nga-uploada ku-YouTube. Then abafuna ukuthi sixoxisane nje ukuthi umusic bengawuthola njani, khona ku-Facebook Abednego Skhosana, Instagram khona Abednego Skhosana, ku-Twitter ngkhona Abednego Skhosana. Then abangafuna ukuxoxisana lami ku-WhatsApp ngoba nje kungifonela, inamba zami yasihamba nazi 0776550789. Ngiyabonga kakhulu kubalani abalaleli.
Sikuthela woza Friday nelanga liqakathekileyo lapha indodana kaThixo uJesu Kristu wabethelwa esiphambanweni efela izono zethu. Besilibaza namhlanje ingoma zokholo uAbednego Skhosana oculayo kontuthu ziyathunqa.
Good Friday, good night, libele kefu yetu ngelangozi. Ikamra mungu Ezra Jesus Band.
Kesukani esikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela idolobho lakobulawayo namhla lazise ukuthi amakliniki alo abalisa eluveve phela ndaba mzelikazi lenkulumane avuliwe ngaleli kefu lephasika kulabo abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Ayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.